Aiwa, azvichani nekuti nekumira kwakaita nyaya dzematengerwo enyika muno, mamanejirwe anoitwa ikonomi yeZimbabwe nyaya dzekorapshini, ZANU-PF inoziva kuti sarudzo dzakachena haihwii. Saka yaona kuti sarudzo dzakachena haihwii iri kuzama kumanipuleta the voters roll, iri kuzama kumanipuleta the Zimbabwe Electoral Commission by capturing it. Instead of using the official institutions like the Federal Service Organization, like the Zimbabwe National Army, they've created a shadow organization called the Forever Association of Zimbabwe, which is a hybrid of the CIO, the Army, the Shanda Nezana. I don't know, they have a primary relations with Zan. They have a primary relations with Zan. They have a primary relations with Nika. Zvitora basa rinotoraidzwa neZimbabwe Electoral Commission. And Zimbabwe Electoral Commission yakanyarara yakati zii because yakakechiwa nesistimu.
Kana muchiti iri mumaoko kana kuti muhomwe yeFAZ munenge muchireve varwanya, mungapa muenzaniso sei muchidaro?
Tinotaura kuti izvo zeti rango yezita ichiti inorwana maelection. Maelection pamutemo in terms of the constitution anoranwa neZimbabwe Electoral Commission. But Zimbabwe Electoral Commission yatorwa nechibato chinonzi FAZ chinotungamirwa navatapfumanei deputy director wecentral intelligence organization kuti irane maelection on behalf of the Zimbabwe Electoral Commission, zvichiitirwa kuti ZANU ihwine maelection nechikopokopo nenzira dzidzidzo, nokuti kuti iende kumaelection akachena asingabudikizi ari pajekerere, ZANU haichakwanisi kuti ihwine maelection muZimbabwe mune kuti dzekubira. Saka FAZI basa rayo ndokubira ichimbunyikidza vanhu kumamisha uku ichiannaunza nemaresult echeki nechazvinapati yakapana munagazi, nekuti sarudzo dzee dzibuda mu it will be one of the most contested elections since Rhodes or since the Pioneer Poll in 1890.
Ko zvatiri kunzwa vamwe vachiti aiwa FAZI ringoriwo sangano rakazvimirira haridyidzane nevasori.
Aiwa, hazvigoonika. Riri sangano rakazvimirira rinondopinda. Pane sangano rakazvimirira rekuva zvakafana neZimbabwe Peace Project, kazi zvakafana neUnirad NGO Forum, rinokwanisa kuti ringe richindounza zeti zvopita, rinokwanisa kupinda mapolling booth nedingiri eZimbabwe Election Commission panoitwa voter inspection richiudza vanhu zvopita, rinokwanisa kunge rine voters roll rinorwana maelection eZANU. Makamborinzwa kupi kubva nguva yamugati kana kubva nguva yasimi? Makamborinzwa kupi zvezvo? Ibato revasori